mwedzi wambudzi ndiro mwedzi wakaonekwa pasi rose kuti tichange tichishambadza nezvevanhu vanorarama nechirwere cheshuga chavanoti diabetes muchirungu. Ndiwo mwedzi wekuti isu sevanhu vanorarama nechirwere cheshuga nemaorganization ese anomiririra nyaya dzevanhu vanorarama nechirwere cheshuga yavanenge vachidzidzisa vachienda kunyange kuenda pamaradio, pamatv, pamanewspaper, vanenge vachitaura nenyaya dzezvediabetes vachitaura kuti kuti munhu achizonge akuzonzi anosvika pakuzozvinzi anotora mapiritsi eshuga chii chinenge chambotariswa, chii chaanenge ambo tinenge tichizama kuda kuti tiite sei, sei munhu achitarisirwa kuti kana achinge abatwa nechirwere ichi sei achitarisirwa kuti anofanira kunge achitora mapiritsi akadai so ende huye kuti munhu achona azonzi ave kurwara neshuga chii chaanenge achiita vanhu vachiudzwa nezvinhu izvi. Nekuti pamwe mukutaura kwedu kwatinenge tichiita mumwedzi uyu tinogona kunge paine vamwe vanhu vari kusangana nezvinhu zvatinenge tichitaura kuti ukanzwa uchida kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi kazhinji, ukanzwa uchinzwa nzara nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuda mvura yakanyanya nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kupera simba nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuoma mukanwa nguva doko doko, zvimwe zvezvinhu zvatinotarisirwa kuti kana uchinge uchisanganisana nezvinhu izvizvi unenge uri panjodzi yekunzi unge unorwara neshuga. Saka munguva iyi tinenge tine mishini tichitotesta vanhu mahara pachena chena, ndo zvatinenge tichiita mumwedzi wambudzi tichitesta vanhu kuti haasi here panjodzi yekurwara neshuga vanhu vobatsirika. Nekuti zvinokwanisa kunge zvichivadhurira kazhinji zhinji kuti munhu aende ega kufamasi, munhu ange unotadzawo zvifungwa kuti ndingaida kuenda kufamasi ndonotestwa kunzi ndine chirwere.
Saka iro zuva rechirwere cheshuga rediabetes day rinozocherechedzwa riini mumwedzi wambudzi iwoyu?
Zuva rediabetes day ratinoti World Diabetes Day muchirungu rinoitwa musi wa14 mbudzi. Iro ndiro zuva ratinenge tichirangarira kuzvarwa kwemurume anonzi Sir Frederick Banting. Avo vanova ndivo vakakwanisa kutsvaga kuita maresearch kuti vakwanise kuziva kuti chii mushonga unokwanisa kubatsira munhu ari kurarama neshuga unoshanda sei, chii unomboitwa sei. Mushonga wavakadiscover unonzi insulin vakatopiwa yatinoti Nobel Prize yekuti munhu anenge aita tsvagurudzo dzisati dzasvika pasi rose. Tichitarisira izvezvi ndiwo wega mushonga unoshanda for treatment. Tichitarisa futi kuti shuga isati yava neyatinoti cure, chingoripo chete mushonga unoita kuti munhu akwanise kurarama mazuva yake achiendeka mberi. Ndizvo zvatinenge tichirangarira musi wa14 mbudzi.
Ko, ini makapinda mune zvediabetes nenzira yei?
Ini ndakapinda mune zvediabetes izvi nekuti inini ndakabatwa kuti ndaiva nedenda rediabetes muna 2010 mumwedzi wazvita. Saka kubva ipapo ndakararamawo makore angu anokwanisa kuita manomwe ndisangambodi kana kunzwa nezvazvo, ndisingadi kana kutaura nezvazvo. Asi kandakazenge ndaendawo kumusangano wandikanosanganawo nevechidiki vezera rangu, ndakaona kuti anawo zvinhu chakanaka kuti ndinge ndichishandisa izwi rangu ndichidzidzisawo ndichitaura nemaexperiensi zvinhu zvandosanganawo nazvo kuti ndikwanise kukurudzira mumwe munhu. Mumwe munhu akwanise kuona kuti hakusiriko pakuguma kweupenyu, tinokwanisa kuita zvose zvatakanga tichifanira kunge tichingoita. Kana waifanira kungova chiremba unongoita chiremba, kana waifanira kuva mekanic unongoita mekanic, kana waifanira kuva ticha unongoita ticha, chero uchirwara nechirwere cheshuga. Ndizvo zvinhu zvakazoita kuti ndizoda kuva kuti ndidzidzise nezvazvo.
Zvimwe zvezvirongwa zvamuri kumhanya nazvo pari zvino ndezvipi?
Samaprojects andiri kuita panguva ino ndine yatinoti epodcast yandinenge ndichidedza ana chiremba, vanhu vanorarama neshuga nevanhu vanochengeta vanhu vanorarama nechirwere cheshuga, tichivabvunza kuti zvizvinhu zvavanosangana nazvo, machallenges avari kusangana nawo ndeapi, vanozvikunda sei mukurarama kwavo nevanhu vavanorarama navo. Ana chiremba votaurawo kuti mivhunzo yatinosangana nayo muzvipatara ndeiyi, kana kuti munhu akwanise kubatsirika zvakanyanya anofanira kuita sei, chiichi ndaanotarisirwa kuita kuti zvinhu zviendeke.
Kune veruzhinji vanodawo kunzwa nezvekuti vangabatsirwawo sei mumabasa enyu amunoita iwaya namunoitira vamwe vane denda reshuga iri, vanokuwanaiwo kupi?
Vangadewo kunzwa zvizhinji kubva kwatiri, tinongoti munokwanisa kuenda paFacebook kana patinoti paLinkedIn motsvaga kuti tinotenda dzikiti. Kana paFacebook pane page ratinoti Zimbabwe Diabetes Association, munokwanisa kutsvaga nezvaro, tinenge tichiisa information motsvaga kana muchida kuzoziva zvakawanda nezvatinenge tichiita. Mukada kuenda futi paInstagram kana paTwitter munongonyora kuti tinodzikiti, munondiwana ndiripo, zvobatsirana tichienda mberi. Hazireve kuti ndine ruzivo rwakanyanya, asi tikasangana tikava pamwe chete tichisheya ruzivo rwatinaro tinokwanisa kusvika mberi.